akuna dambudzikore mafuta takudza kuti izo ma letters of credit akaiswa atakapa kuvhiki rino anokwana $50 million anotenga iwo 85 milliliters which is enough for the next 2 weeks and thereafter mali of credit esi anga tinawo tongatichita imishoti anga revolve kutati apawe dambudzikore zvakare refuel.
Uko vamwe wari kuchemawo kuti mafuta arimo munyika asi mari yekunze kutengesa mafuta ndoisiri kuwanikwa.
Aiwa ndajonga zvinenge ndezvekuda izvi ma supplies efuel anoisa fuel kumasasa then toita anonzi ma letters of credit anova iwo ma debt instruments anopa kumasupplies kuti aritereriti fuel yavo vokumasasa ionza muma service stations. Zvino hazviri izvo zvakati taiita zviri kuitika izvozvizvi as we speak right now masupplies ari kuisa fuel kumaservice stations.
Saka tingaona zvinhu zvichishanduka here mukupera kwesvondo nokutonzwa kuti mitsetse yakakura zvekuita makiromita.
Kukura kwemitsetse hazvino kuti hakuna fuel. Kukura kwemitsetse kunozova kuti pane fuel iri kutobuda ipopo.
Tinotarisirawo zvakare vamangudya kuti zvinhu zvinodai zvichiti zvikagadziriswa mwedzi umwe chete zvorambawo zvichienda zvakadaro. Chii chiri kuita kuti masondo mairi matatu zvinhu zvonaka zvoipa?
Zvikuita ndezvekuti maletters of credit ane 3 processes. Chekutanga unonzi establishment, chechipiri confirmation, chechitatu delivery yefuel against those LCs. Saka pakashaya inonzi synchronization yakasonaka. Pamboita nonzi ma-time differences nokoza kuti vanhu vomboita what they are doing but otherwise it's mainly because people need to know kuti fuel iriko vasavhunduka nekuti fuel iri kudirivwa.